vachitaura pamusangano vakaita nevamwe vemabhizimisi muvulawayo mubati wehomwe yekanzuru vakington dimande vati kanzuro iri kukwidza bhajeti rayo regore rinouya nemari inopfuura mamiriyoni gumi nemaviri emadhora gore rakapera kanzuro yakaita bhajeti inopfuura mamiriyoni zana nemana emadhora
last year yanga iri 104,469,476 kuchakwira mari yatinobhadhara mudzimba ichazokwira nechikamu chiri 5% imba imwe chete tinovimba kuti kukwira ikoko nyangwe kuri kudiki kuchazove nebasa rakakura kuti musha wedu uenderere mberi
vandimande vati pakutanga kwegore rino vagari vange vane zvikwereti kukanzuru zvinosvika mamiriyoni zana nemakumi manomwe nemaviri emadhora asi chikwereti chichakakwira kusvika pamamiriyoni zana nemakumi manomwe nematanhatu emadhora pakupera kwagunyana vamwe vevana muzvemabhizimisi vanga vari pamusangano uyu varumbidza kanzuro nekuedza pose painogona napo kuita mabasa anotarisirwa nevagari uye kuti guta reulawayo rive neutsanana kupfuura mamwe ose asi vativo kanzuro haifanirwe kugarira maoko vachiti inofanirwa kugadzirisa dzimwe nzvimbo dzakawanda dziri muguta dzine tsvina mumwe wevange varipo pamusangano uyu vatembimukosi wena vati vanotambira urongwa hwekanzuro vachiti kanzuro yakaomerwawo nekuda kwekuoma kwakaita zveupfumi munyika
ava vanhu havasiri kungoita chete pane madambudziko avanenge vasangana nawo anovaita kuti vasvike apa hongu tingafunga kuti tinochema nazvo savanhu asi chokwadi yakanaka ndeyekuti kuti zvinhu zvifambe bhajeti yavo ichokwadi inotofanira kuti ikwidzeswe haingagari iri pairi papo hazvigoni tichiona mamiriro akaita zvinhu obviously zvinokwira zvinhu zvichienda kumberi
muzvemabhizimisi amai faith makamure vati vanonzwisisa kuoma kwakaita zvinhu asi vati havaone vagari vakawanda vachizokwanisa kubhadhara mitero kukanzuro kana yakwidzwa amai makamure vatiwo panenge pakafanira kanzuro inofanirwa kupanikana kune vemabhizimisi vemuvulawayo nemunharaunda kuti vaite mabasa anenge achidiwa kuitwa kukanzuro kwete kuti mabasa aya aitwe nemakambani ekunze kwevulawayo
tiri kuti isusu ngakutorwa vari muhona vari muno mubulawayo or matibeleland kutiwo isusu ikonomi yedu idini itange kukura nekuti kana tikaramba tichingopuwa vanhu vari kubva from outside hapana chitiri kubatsira vanhu vanongoramba vari marovha tikakwanisa kushanda isusu muno tokwanisawo kutia kuti maretiyas vanhu vatange kubhadharawo mitero nezvii zvese kuchiyo kanzira yechoni kudii ikwanise kuchange kuti kana tikangaramba tichingopuwa vanhu vanobva kuno vanongoti vaya vashanda votora mari wodii wobuda votora mari wobuda mari iyi haidzokeri mui mubhajeti yebulawayo ndo zvatinochema izvozvo
sachigaro wekomiti inoona nezvemari pamwe nebudiriro vasilas chigora vatsinhirawo kuti kanzuro hapana zvainge ichikwanisa kuita kunze kwekukwidza mitero vachitiwo kukwidzwa uku kungangowedzerwazve pakati pegore rinouya kana mamiriro ezveupfumi munyika akasashanduka
percentage yatapa kukavha makosi anoita kuti tikwanise kudhiriva inongova 5% kureva kuti ishomanana zvakanyanya tingadai tashuvira kuti ingaita 20 kana 30 asi tatarisa kuti vanhu vakaomerwa saka tangosvika pa5% kuti tikwanise kudhiriva service inodikana asi tinoziva kuti zvinhu zvichakwira inflation inenge ichikwirawo nayo saka hazvishamisi kuti gore rinouya tinogona kuuya mebe munana juni munani tichikumbirazve kuti pamwe tinogona kuinkriza kubva pa5% tichienda kumusoro kuitira kuti tikwanise kudhiriva maservisi anodikanwa nemaresi
kanzuro yakurudzira vagari kuti vabhadhare mitero yavo sezvakafanira kuitira kuti igokwanisa kuita mabasa ayo nemazvo urongwa hwekanzuro hunofanirwa kutanga hwatambirwa nehurumende kuitira kuti hushandiswe zviri pamutemo ndakamirira studio 7 mubulawayo ndimuitaurai shava